vatsigirire Dynamos vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova Cape United 2-0 ndokuswedera pedyo nezvikwata zviri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League. Dynamos yanga yatamba mitambo mitatu isina kukunda. Mutsigiri weDimbare vatedyat bunu vanoti nyika yese iri kufara kuti chikwata chavanoti chenyika chakunda.
Atinoda kufara ende izvi nyika yese inogara tofara nemadzimai edu yanga nenguva asvika dhizadha nenyama nhasiandoizvene kuti
Dynamos yave nemapoints 10 nerimwe chete uyezve iri pachinzvimbo chechitanhatu asi mapoints matatu chete pasi peHighlanders iyo yave kutungamira makundano aya. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatinwel tanyara avo vabva kubulawayo kuzona mutambo uyu vanoti havasi kudzokera kubulawayo nhasi sezvo vari kupemberera sezvo mangwana vasiri kuenda kubasa.
Zvinhu zvinondinakidza izvozvo kana Dynamos ikahwina paCape United vamwe vangu unozwa kusununguka zvikaita ndenge ndakomborerwa.
Highlanders yatora utungamiri hwegungano iri mushure mekurwa hwange 1-0 ndokupinda mumapoints 10 neina. Kurohwa kwayaitwa neDynamos kwasiya Cape United iri pachinzvimbo chechitatu ichiteverwa neFC Platinum iyo ine mutambo mangwana neHerentals National Sports Stadium. FC Platinum ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petafura asi yozosiyiwa neHighlanders nezvibodzwa. Asi Cape United iyo yanga iri pamusha muHarare Derby iri kunyemwerera yakananga kubhanga mushure mekunge mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa. Izvi zvaya mushure mekunge PSL yakaramba chikumbiro checheksi yacho kuti mutambo uyu uite madhora mashanu ndobvuma madhora matatu. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gombera vanoti chidzidzo kune vanga vachida kukwidza kuti zvikwata zvinowana mari yakawanda pagedhe nekubhadharisa mari shoma nekuti inokwezva chaunga.
Zimbabwe zvinhu zvakatoomei chano saka zvinenge zvinobatsira kuti zvinosavhona chimu pamutambo iwowo zvikurusa tinotenda kune dangwe repsl nezvakatora.
Asi maroverwo aitwa makepekepe achandura mafambiro anga achiita hondo yekurwira mukombe zvichiratidza kuti mukombe ungangoramba kudzoka kuHarare zvekare. Asi chiri kufadza ndechekuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Cape United, Dynamos neHighlanders zviri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe weligi uyu. Mukombe uyu uri mumaoko uyezve wanga uri mumaoko eFC Platinum kubvira muna 2017. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Triangle 1 Chicken Eat 1 Chetam 2 Cranbourne Bullets 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.